Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu chivabvu 19 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anokanda zvombo zvehutsi hunokachidza pamusha panga pakaungana nhengo dzeMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai dzinosanganisira muzvare Chokozani Kupe kuLupane kumateveleland north. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vonanga kumusangano kuMexico, uko vachaperekedzwa navasevhi yakasukuwere avachiri kuferefetwa nenyaya yekunzi vaida kupidigura vaMugabe pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa kumaruwa eLupane mudunhu reMateveleland North anonzi nhasi ashandisa zvombo zvehutsi hunokachidza pane mumwe musha panga pakaungana nhengo dzeMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai dzinosanganisira mumwe wevatevedzeri vavatsvangirai muzvare Chokozani Kupe. Muzvare Kupe vanoti vanga vakaungana pane mumwe musha uri muWard 9 vachitaura nevatsigiri vavo pasi pechirongwa chavo chebereka mwana, icho vanokurudzira madzimai kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Vanoti vazoshamiswa kuona mapurisa anodzivirira mhirizhonga anosvika kumakumi matatu apoteredza musha uyu achikanda hutsi hunokachidza achiparadza musangano wavo. Vanoti vanhu vane chitsama vanosanganisira madzimai, vana vadiki pamwe nevakwegura vakuvara vachiedza kuita bararamhanywa vachitiza pamusha apa, ukuwo vamwe vachikanganiswa nechiutsi ichi izvo zvaita kuti vaendeswe kuchipatara. Muzvare Kupe vanoti sebato vari kumhangara nyaya iyi kumapurisa sezvo varwiswa vasina kutyora mutemo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa ekuLupane sezvo nhare dzavo dzanga dzichiramba kupinda. Ngatinzwei Muzvare Kupe vachitsanangura.
Tanga tina musangano kuLupane West for Ward 9 tichiita musangano yatinoita yemadzimai ebereka mwana, tichizokurudzira vanhu kuti sezve kwaane registration iyo wani iri kuuya, vanhu vese vane makore 18 ngavaende kunoregista. Tichikurudzira madzimai kuti ngavaone kuti vana vavo vane makore 18 mhuri dzavo dzese kana nguva yasvika vaenda kunoregista. Saka masiyai oatanga akauya akati havadi kuti tiite musangano wacho. Tangachiita mumusha wememba yedu iri, mukati memusha wememba yedu. Saka vazoenda kunotora backup kubva kwauya riot more than 30 vakapinda mukati memusha. Saka tikandira teagas takagara pasi, tanga tatopedza musangano takuda kudya kati kutikandira teagas. Vanhu vapararira vari kutadza kupema vana vanhu vakuru. Izvozvo ndabva ndabva ndikaenda pavanga vakamira ndikati ko indaba muchiti teagas taite chisu tiita musangano wedu wakasununguka, vabva vandikandira teagas nini wacho.
Saka mune matanho amuri kutora here pamusoro penyaya iyoyi?
Izvozvo tikupfuura paLupane police station tikuna lodger complaint. Nhasi iri kuenderera mberi hatingambovaregedzi. Kutikandira teagas ichocho tirakuvataura because vanhu vari kushandira zanupf. Asi tira kutaura kuti zanupf yanga vekatsaya kuti vaipai zari zvese tikupei bhisa 2080.
Asi mapurisa anga achiziva here nezvemusangano wenyu?
Misangano yedu tiri kuitira muzimba mumisha yevanhu. Saka kana uchiita mumisha yevanhu papana kavataura zvinofanira kutaura mapurisa. Nekuti mapurisa munongovataura chete kana muchiita papublic place kuita kuti vauye kuzochengetedza runyararo. Manje iyi haisi public place, iprivate place, musha wemunhu mukati.
Saka pane vasungwa here pachiitiko ichi?
Hapana vasungwa, vangomira chete vekatikanda neteka. Saka tavasiya vakangomira because inini ndaburuka mumotare ndikaenda pavari ndikati ko titaurei kudhindava muchitikandira teka saite chii. Isu tiri kuita musangano wedu wakasununguka, hatina ku vane munhu tiriteta mamembers emdc ndabvandatambirwa tiedza sini yachona iyoyo handitatamboona zvakadaro upenyu hwako.
Mumwe vatevedzeri wemutungamiri wemdct Muzvare Tokozani Kupe vari parunare muLupane nestudio 7. Chikwata cheWorld Council of Churches icho chiri kushanya munyika chinoti hachisi kufara nekudzikira kwaita upfumi hwevanhu muZimbabwe, izvo zviri kukonzera kuti vakawanda varambe vachibuda munyika vachinotsvaka chekubata kune dzimwe nyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru weWorld Council of Churches, Reverend Dr. Olei Fix Veit, vati kuondomoka kweupfumi kunoshusha vedzisvondo pasi rose, uye vaudza mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti vanotarisira kuti hurumende ichagadzirisa upfumi kuitira kuti vanhu vagare munyika mavo uye vachirarama zvakanaka. Vachitaura nevatori venhau, Reverend Veit vati chikwata chavo icho chine nhengo 13 chauya kuzotsigira basa riri kuitwa nedzisvondo muZimbabwe, zvikuru sei munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu dzidzo nezvimwe. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vatiwo rutsigiro urwu rwakakosha chose sezvo rwauya nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya.
Vari kuuya nenguva yakakosha zvikuru nokuti gore rinouya takatarisana namaelections. Saka vari kuuya kupa statement yokuti takatsigirana namachurches, zvemachurches zvari kucontributa kunyaya yekuti nyika yedu iende kumaelections akasununguka uyezve pasina mirizhonga pamaelections iwavo. Saka support yavo tinoikurudzira zvikuru nokuti inoreva zvakawanda kwatiri semachurches.
Vatiwo vafara chose kuti vamunangagwa vavaudza kuti vedzisvondo vane basa guru musarudzo, zvikuru sei mukudzidzisa veruzhinji kuti nyika iite sarudzo dzisina mirizhonga. Reverend Mutata vati hurumende inotsigira mabasa edzisvondo, uye vamunangagwa vatendawo rutsigiro rwakapiwa nevedzisvondo kuvarwi vehondo yerusununguko.
Ataura kuti utungamiri hwekereke hwakakosha paprocess yokuvaka nyika. Saka zvakasiyana nemafungiro avamwe vanhu vekuti vanoti chechi haifani kuva involved, but ataura kubva pachena kuti anoziva kuzvidzana kwakaita chechi neprocess yokusununguka kwenyika yedu kubva time yeliberation. Anorecognize mubato wechechi kubva panguva yekusununguka kwedu, anorecognizewo mubato wemachurches even paprocess yatiriko zvino.
Panyaya yekushungurudzwa kwevamwe vedzisvondo vakaita sapastor Evan Mawarire napastor Patrick Mugadza, Reverend Mutata vati vedzisvondo havafari kana vamwe vavo vachishungurudzwa pamusoro pekurwira kodzero dzevanhu kana kutaura zviri kuitika munyika.
Pane general position yandinayo. Yokutanga ndeyekuti hakuna munhu anofanira kusungirwa kuti ataura position yake maererano nenyaya yemamiriro akaita zvino, nokuti iyoyo iri muconstitution. Constitution yedu inopa kodzero kumunhu wese wese kuti ataure pfungwa dzake, maonero ekuti zvinhu zvakamira sei.
Chikwata ichi chinotarisirwa kusangana nevamapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimiririra chisati chabuda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukwere vari kutarisirwa kuenda kumusangano wekuderedza nzara nemamwe matambudziko pasi rose, kana kuti Global Platform for Disaster Risk Reduction. Musangano uyu uri kuitirwa kuCancun kuMexico kubva musi wa22 kusvika musi wa26 svondo rinouya. VaMugabe vari kutarisirwa kupinda mumusangano wevatungamiri venyika uchaitwa musi wa24. Rwendo urwu ruri kuuya apo vakasukuwere vachiri kuferefetwa nenyaya yekuti vaida kubvisa vaMugabe pachigaro nechisimba. VaMugabe vakatuma chikwata chiri kutungamirwa nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti chiongorore nyaya iyi. VaMudenda vaudza Studio 7 kuti vave kupeta ongororo yavo iyo vachazosvitsa kuna vaMugabe. Mutauriri weZano PF uye vari mukomiti yekuferefeta vakasukuwere vaSimon Kaya Moyo vaudzawo Studio 7 kuti vaMudenda ndivo chete vane kodzero yekutaura nezveongororo iyi. matunhu gumi ebato rezano PF kusanganisira vesangano revakarwa hunde yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vanoti vakasukuwere vanofanira kudzingwa muhurumende pamwe nemubato. Studio 7 aina kukwanisa kubata vakasukuwere kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano revakarwa hondo vaDouglas Mahia.
Isusu tinongokoshesa zvataurwa neruzhinji rwevanhu. Kubva patakatanga kutaura pamusoro penyaya iyi, ndizvo zvataitaura zvataiona izvi. Zvatakaitaura zvataiona zvakazoitika izvi. Zvinoonekwa nekuda kwekuti ndicho chikoro chatakainda, ndicho chikoro chatakapasa, ndicho chikoro chatakashandisa pakuti nyika iuye pana 1980. Saka tinotarisira kuti zvakataurwa nemaprovinces gumi emunyika munomu pamusoro pakasukuwere zvicharemekedzwa zvigozova ndizvo zvinofanira kuitika kuti ruzhinji rwevanhu rufare kuti vakasununguka ndivo vari kutonga.
Imiwo sevanhu vakarwa hondo yerusununguko maimbenge muchiti mungafara zvikuru kana chigaro ichocho chikapiwa murwiri wehondo yerusununguko. Asi kava muvari kutika vaMahia, kwaane vamwe vakawandisa zvikuru munyika umo vakazvarwa nyika yawana kuzvitonga kuzere, voregedzawo kutora zvigaro zvakadai here?
Nyika inofanira kutenderwa zvayo sarudzo, asi kana yairayirwa nokuti kurayirwa kupuwa mazano ndokuti wapuwa zvombo zvokurwa nazvo paunosangana nematambudziko. Varwiri vorusununguko vese zvavo hapana asinga qualify kuva National Political Commissar nekuda kwezvikoro zvavakaenda, nekuda kwezvidzidzo zvavakapiwa zvine chekuita nokubudirira kwenharaunda dzavanogara kana ruzhinji rwevanhu kana matakarwira hondo. Vanoziva zvakatenderanwa, kana ndikasenzesa suku rechirungu yekuti principles of the revolution. Principles of the revolution dzinozikanwa nevarwiri vorusununguko, nokuti ukabvunza murwiri vorusununguko chiro paari anokutaurira kuti hondo hatitsvati tichatopedza, tichiri kuenderera mberi. Asi zvidanho nezvidanho zvinonzi mastages ehondo yebindura zvinhu tinoiziva nezvinoda kuitwa ipapo. Zvisingakwanisi kuzikanwa neasina kunge akawana mukana wokunodzidza zvidzidzo izvozvo.
Vanga vari mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko vaDouglas Mahia vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vari kuita rwendo rwavo rwekutanga kunze kwenyika semutungamiri wenyika, vachisiya muzinda weWhite House uzere nemakakava uye kutuma vamwe vezvematongerwo enyika kupa mienzaniso nemhosva yeWatergate iyo yakadonhedza utungamiri hwavaRichard Nixon. Vachitaura nevatori venhau nezuro musi wechina, vaTrump vakati vanotarisira kuti zviitiko zvose izvi zvichasara shure. Makakava aya anosanganisira kudzingwa basa kwevaive mukuru weFederal Bureau of Investigation vaJames Comey mukati mezvipomerwa zvokuti vaTrump vaida kuti vakome vamise kuferefetwa kwevaimbo vachipanga mazano munyaya dzekugadzikana kwenyika vaMichael Flynn. Nyika dzichamira vaTrump murwendo rwavo dzinosanganisira Saudi Arabia, Israel neVatican, nzvimbo nhatu tsvene kune zvitendero zvikuru zvepasi rose. Vagari vekukariba zvikuru vanotengesa hove vanoti bhizimusi ravo rave kubudirira zvikuru nekuda kwevanhu vakawanda vave kutenga hove apo vanenge vachiuya kuzona mitambo yenhabvu. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe vamwe vanoti vave kuwana mari iri nani kubvira pakatanga kutambwa bhora rePremier Soccer League kana kuti PSL mukariba vasi Delis Munava vanoti upenyu hwavo hwave nani sezvo vanhu vakawanda vanobva kunzvimbo dziri kure vari kuuya kuzotenga hove pavanouya kuzoona timu yavo ichitamba bhora.
Zvine chenjo siyana nekuti pamwe pasina PSL nuri tutozo unzirwa neji neyo zisaya chapinda kuna PSO saka magames kuwanda kuma games no doku wanda kwa mare doku wanda kwa mare yashu tupampasi na PSO tatongo zaoti every weekend hakuna but it, of course not totally sa kanti zaoti team ili kutamba tuto zaoti nuto enema supporters ma players achi nema coach this ni wangu ma referees wanungo wa uya ni wangu wanungo wa mistake waters wanu tutitenge wanu tutisimuzira
izvi zvinotsigirwa navakaita nogweshe vanoti vakakwanisa kutenga nzvimbo yekuvaka imba yavo chinhu chavaisatarisira muupenyu hwavo vagweshe vanoti hove dzavo dzose dzinopera zvikuru sei kana matima akaita sedynamos Cape United kana FC Platinum achitamba neZPC Kariba munyamunga stadium vamuna vanoti vanokurudzira kanzuro yekariba kuti vavape nzvimbo dzekutengesera zviri pamutemo kuti pavanotengesera pave panenge pachizivikanwa
ndonyaya yatinonyorwisa onayo nyaya yekanzuro kanzuro tikuda kuti tipiwe kumastands kwaunongoti site wedu kuti vanongoti ndokunoitwa mabhizinesi echi efish but for the meantime mastands waya asati awanika kuti tisizoti vachatipa kupi
mumwe mutsigiri wecapes united vajosfat mwale ava vakatenga hove vanoti kunyange timu yavo yakakundwa nezpc kariba nezuro vanofara kuti varova shiri mbiri nedombo rimwe chete sezvo vava kubva nehove mushure mekuona mutambo webhora vagari vakawanda vanotengesa hove pose panouya timu dzinenge dzichibva kunze kuzotamba bhora nezpc kariba vanotengesa hove vanoti pamasvondo maviri pamwedzi anotambwa bhora mukariba vanowana mari inosvika mazana masere emadhora kana zvichienzaniswa nemamwe masvondo maviri apo vanowana mari inosvika madhora mazana maviri chete ndakamirira studio 7 mukariba ndini Arthur Chiguriwa
apo vano vari kutambira mari yemudyandi gere vari kuramba vachichema chema kuti mari yacho ishoma guri kutaura zviri kugara zvakanaka kwevanhu amai Priska Mfumira vanoti hurumende iri mushishi kugadzirisa dambudziko iri mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera
vachipindura mibvunzo kubva kuvatapi venhau pamusoro pekuti mari inotambirwa nevanhu vari pamudyandi gere ichawedzerwa riini amai Mfumira vati bazi renasa riri mushishi kugadzirisa nyaya iyi Amai Mfumira vange vari munyarikani pachiitiko cheOpen Day yeNASA Workers Compensation Rehabilitation Center vatiwo hurumende neurongwa hwekuti vanhu vanozvishandira pachavo vega vagokwanisa kuvewo vachibhadhara mari kuNASA kuti vagozokwanisawo kuwana mari yemudyandi gere kana vakwegura
mari inopiwa mapensioners inofanira kuti iwedzerwe asi kuti iwedzerwe tiri mubishi iko zvino kuita inonzi pachirungu actual evaluation kuona kuti mari yatingakwanisa kupa vanhu mapensioners imari tikutarisira kuti pera kwa September tinenge tapamidzira mari iri kupiwa pensioners venasa
pari zvino vanhu vari pamudyandi gere vanotambira madhora makumi mana pamwedzi uye hurumende yaive yati ichawedzera mari iyi kuti isave iri pasi pezana remadhora kubva muna kurume wegore rino asi izvi hazvina kuitika pavatenderera vachiona zvinoitwa panzvimbo iyi pamwe nevanhu vari kurapwa ipapo vamwe vevanhu ava vabuda pachena kuti havazi kufara nekushomeka kwemari yemudyandi gere asi amai Mfumira vatsinhira kuti izvi zviri kugadziriswa vatiwo kubvira muna kubvumbi wegore rino nasa yakatanga urongwa hwekubatsira nemari pakuviga nhengo dzenasa dzinenge dzafa
tinoziva kuti marufa ariko vanhu vanotambudzika kushaya kuviga munhu wavo zviri decent saka senasa takatiwo kuti aiwa tototanga iko zvino muna April muno kuti a member a contributor or a pensioner wenasa akanga ashaya nasa ikwanise kubatsira parufu ne funeral assistance to the value of $500 kune munhu anenge ane policy yake imwewo kare vanenge vasina tiri kuti tofanira kuvapa a decent coffin transport zvese zvinodikanwa zvinodikanwa nema funeral undertakers tobhadhara senasa kune vanhu vedu zvatotanga izvozvi
NASA Rehabilitation Center inzvimbo inorapa vanhu vanenge vakuvara vari pamabasa uye nzvimbo iyi ine mimwe michina yechizvino zvino isingawanikwe kune zvimwe zvipatara mumwe wevanhu vakarapwa paNASA Rehabilitation Center ndivazuzenzerere avo vakakuvara vari mumugodhi mavaishanda
pandakakuvara ndasingakwanisi kana even kumuka kugara chaiko sitting balance yaitonetsa but through nema exercise andaitwa panapa zvakabva zvatanga kugaina zvishoma nezvishoma strength ichidzoka ndakatanga kugara ndakazotanga kudzokawo sensation kumakumbo through my exercise andaiita iwaya saka ikozvino zvinhu ndinofamba hangu ndichishandisa working frame, but zvinenge zviri slow.
Panguva imwe chete, NASA Rehabilitation Center inokwanisa kuve nevanhu makumi manomwe vanenge vachirapwa vachigarapo. Nzvimbo iyi iri pedyo nechipatara chikuru chemupilo yakavhurwa mugore ra1971. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJim Mattis avo vange vari kuDenmark kumusangano wemakurukota enyika dzemubatanidzwa wekurwisa ISIS vanoti nyika yavo yakazvipira kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero ichi uye kusunungura vose vari muhunapwa macho muSyria neIraq. VaMattis vanoti ISIS iri kukonzerawo kusagadzikana muEurope nedzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana kwenyika yeDenmark vaClaus Jort Frederiksen vanotiwo nyika yavo inokoshesa nyaya yekurwisa ISIS. Chikwata chinopfurikidza mwero ichi chinonzi chakamanikidzwa kudududza mumatunhu akawanda ange ari pasi pacho muSyria, Iraq neAfghanistan. Mazuva mashoma apfuura, mutungamiri wenyika yeAfghanistan vaAshraf Ghani vakaburitsa mashoko ekuti mumwe mutungamiri weISIS munyika yavo, Sheikh Abdul Hasib, ainge aurayiwa. VaMattis vanoti rufu urwu kurasikirwa kukuru kuchikwata cheISIS. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Maverengerewa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. VePremier Soccer League vambomisa mutambo weCapes United neChicken Inn kuitira kuti chikwata cheCapes United kana kuti makepekepe chiwane nguva yekugadzirira mutambo wacho weCAF Champions Cup neUSM Alger kuAlgeria. Mutoro wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
PSL yatambira chikumbiro cheCapes United chekuti vawane nguva yakakwana yegadziriro yavo yemutambo neUSM Alger uri kone chitatu svondo rinouya. Mutauriri wePSL Muzvare Kudzaibare vazivisa vatori venhau nhasi masikati kuti mutambo uyu hausisiko, vachiti ivo vachazozivisa mazuva anotevera kuti uchatambwa rini. Capes United yanga ichifanira kudzoka kuHarare kubva kuBulawayo kumutambo neChicken Inn nemuvhuro, izvo zvanga zvichiva pazuva rimwe chete chete regadziriro yemutambo neUSM Alger uyo vanofanira kukunda kuti varambe vari munzira yekuenderera mberi nemakundano emuAfrica aya. Nezuro, Capes United yakarohwa 2-1 neZPC Kariba mazuva mana vachangodzoka kubva kuAlexandria kuEgypt kunotamba neZamalek muCAF Champions League. Mutsigiri weCapes United vaLorenzo Wendere vanoti mutambo weChicken Inn waifanira kuve usina kana kumboiswa muurongwa wemitambo yesvondo rino sezvo zvaizivikanwa kare kuti chikwata ichi chine mutambo wemuAfrica.
Mitambo yedu tanyanyirwa, yatiwandira mitambo pamazuva mashoma-shoma tiri kutamba magames akawandisa, hatina nguva yekuzorora. Kana timu ichinzi iri kunotamba Champions League yakamirira nyika, inofanira kuwana space yekuzorora, haina kumirira zvimirega, irida as a nation. Saka tofanira kumbopuwa time yekuti tinyatso, kwete kuti vanhu standard yedu yebhora rinonzi yadzikiswa nyaya dzekuti takapreswa nemagames emunomu.
Zvakamira zvakadai, mitambo yeKasolaga Premier Soccer League yakamira seizvi. ZPC Kariba iri muBaobab Stadium kuMondoro Ngezi ichitamba neNgezi Platinum Stars. Dynamos ine Shabani Mine muNational Sports Stadium nesvondo. Highlanders iri muBaba Field Stadium umo iri kutamba neBantu Rovers. Chapungu iri muAscot neHarare City. Cholocho Pirates iri kusangana neBulawayo City muDuli Vadzimu. FC Pratlam iri kutatsurana neYada kumaglass. Triangle ine Haumaim kugibo, kozotiwo Black Rhinos iri kutamba nehwange kuMorris Depot. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muimbi Titan uyo anoimba mumhanzi weAfropop anoti ari kufara nekutambirwa kuri kuitwa mumhanzi wake munyika nekunze kwenyika neveruzhinji. Titan uyo akaita mukurumbira mushure mekuimba chimbo chinonzi Mukoko nemuimbi Amara Brown aita hurukuro naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Mumhanzi wandoimba ndeweAfropop, noyo popular music yemuAfrica inenge ine maelements emuAfrica, ngoma zedu, magitare edu, ndo mimhanzi yandinoimba. Ini ndinobva kuBulawayo, kwandinobva. Ndiri muNdebele, zita rangu rinova iro Njavulo Maipomwe Nkomo. Handifunga kuti kune undevere unopfuura ipapo. Ndinokwanisawo kutaura Ndebele neShona pamwe chetezvo nechirungu.
Wakatanga riini kuita zvekuimba izvi?
Kuimba ndakatanga ndine makore 13, asi ndakazoshingirira nazvo ndapedzawo A-level, ndapedzawo IT yangu, ndaiita network engineering.
Tinoona wakawanikwa iwe uchiimba nemuimbi Amara Brown. Chimbo ichi ndiani akachinyora uyezve chakabva papi chaizvo?
Ndakanyora chimbo ichi December 2014. The 6 months ndakafonera Amara Brown ndikati uya tishande tese pane chimbo ichi. Saka takabva tachipedzisa tese pakuimba. Amara Brown ane chipo chakanyanya zvokuti.
Tiri kuona mazuva ano, tiri kuona uri padande mutande reinternet kunana Facebook nekumwewo kwakawanda wanda uchinzi iwewe uri kushamwaridzana nemusikana weOlinda Chapo. Zviri kufamba sei?
Olinda Chapo yashuwa shuwa ishamari yangu kushamwaridzana. Tinowirana zvokuti chinoitika ndezvekuti tino manage futi brand rake Olinda Chapo. Anovaiwo maprojects anenge ari under Olinda Chapo Foundation. Muna July nenge ndiriko kuHaiti function yaari kuita kuUK.
Pane vamwe vangada kuziva kuti muri kudanana here kana kuti ndezvebasa?
Chandinokurumidzira vanhu ndechekuti vauye kuHaiti, variko kuUK ikoko. Tichaendawo live monyatsobvunzawo mubvunzo yemakatitariswawo.
Mumbotitiroka akapela kemukoko.
Yebo skapopo. Petona geti yikotabanye vayakutelepopo.
Bona. Zana. Yeah, what's up, popo?
Hey,
been trying to get to you, but I've never yet to tell them, popo.
Nini?
Now that I'm here, I'll be your protector, be your my hopo.
Oh, nice.
So, pata good, then, twan, and so, say, good, pata, and change, and I'll give you my heart.
I'm stealing your heart, me nang in jenga sena, but full of salela. Just cause I'm with you, but it was a pella. You set me free, you can call me Mandela. I would just love you forever and ever, and shout out a love for my people.
Ooh, I will save for you and make you my hubby. But you gotta treat me like a treasure, my lovey. Ooh, I will sing for you and make you my hubby.
And Nzwisa Ekambo Mukoko, muhurukuru yaitwa na Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemuimbi Titan. Tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 PM, apo tiri kutarisa kutyorwa kuri kuitwa bumbiro remitemo nemapurisa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anokanda zvombo zveutsi unokachidza pamusha panga pakaungana nhengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai, dzinosanganisira mutevedzeri wemutungamiri webato Muzvare Tokozani Kupe kuLupane. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vonanga kumusangano kuMexico uko vachaperekedzwa navaSevia Kasukuwere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.